manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wemugovera ndira 28, 2023. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Gurukota rezvekushanyirwa kwenyika rinoumba komiti ichaferefeta uori muvakuru vakuru veZimbabwe Travel Authority. Varimi vochema-chema nekukwira kwenyaya dzekubiwa nekuurayiwa kwemombe dzavo.
Mapati vakatita kwaita kunge mabhanditi chaiwo, kuita kunge vanhu vane mhosva hombe vakapara muno munyika. Musi watakasungwa takaenda nerori, vanhu vachinyiwe nemvura, vanhu vachinyorova, hazvina kumira zvakanaka.
Nhasi tichakupai hurukuro yataita nemunyori anoona nezvekurongwa kwemisangano mubato reCitizens Coalition for Change vari umiriri wemukobha vaMos Chibaya vachitsanangura nezvemagariro avo vari muhusungwa. Indiwe mingume emisore na uzedu zanasi chiva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gurukota rezvekushanyirwa kwenyika vanovizita Mangaliso Ndlovu nezuro vakadoma komiti yakakosha yevanhu vashanu ichaferefeta kuona kana vakuru vakuru veZimbabwe Tourism Authority vakaita zvouori mukuzvipa mazimari ekubatsirika munguva dzeCovid-19 anosanganisira mari yekushandisa kumazororo pamwe nekuzvitengera chikafu. Komiti iyi inonzi ichange ichitungamirirwa nemunyori mukuru mubazi rezvevashandi vaSimon Masanga vari sachigaro uye iine vamwe vakuru vemuhurumende kubva mumapazi akasiyana-siyana. Komiti iyi inonzi ichange ichitsvaga kuona kuti mari dzekubatsirika idzi dzakanga dzabvumidzwa here uye dzakapiwa zvichienderana nemutemo wePublic Entities Corporate Governance Act here. Asi vanhlovu vaudza Studio 7 nhasi kuti havasi kuti pane uori hwakaparwa, asi kuti vari kufungidzira kuti pangadai pakaitwa zveuori. Vati kana pakazoonekwa kuti pakaitwa zveuori, ndipo pavachazopinza komisheni inoona nezvekurwisana neuori yeZimbabwe Anti-Corruption Commission. Asi vaAlois Chaumba vesangano reAnti-Corruption Trust of Southern Africa vanoti hapana zvitsva pane zvaitwa izvi, vachiti zvinongoperera mukutaura pasina anosungwa nenyaya dzekuita zveuori muhurumende.
Chekutanga chatinofanira kunzwisisa ndechekuti izvo zvinhu zvinongogara zvichingoitwa mumapazi ehurumende kana kuti muhurumende kuti vaise makomiti akafanana neiwayo, asi chinozobuda hapana. Tingangoona hangu saminista aruda kungoitawo zvinoitwa nemamwe maminista kana pachinge pabuditswa nhau dzeuori mune mamwe mapazi ehurumende aanenge ari pasi pake. Matanho atorwa iwayaya matanho angogara achingotorwa nehurumende. Saka isusu sebazi rinoonawo nezvekurwisana neuori, hapana chitsva chatinoona chichabuda pamusoro pedanho iro riri, nokuti hapana atinomboona achizoenda kana kuti achiiswa pamata redzimosha kana kuti nyangwe akaiswa hake pamata redzimosha, asi nyaya yacho inozongofa nekufamba kwenguva.
Tiri kunzwa muri kuti hapana zvitsva zvinhu zvagara zvichiitika mumapazi ehurumende. Tingati here panenge pachizowanikwa vanhu vavasina mhosva dzavanenge vapara?
Nyaya dzeuori dzakatekeshera muhurumende uyezve mapazi ehurumende. Chinonetsa ndechekuti vashandi vehurumende vanoona zvinenge zvichiitikawo kune vakuru vakuru vari muhurumende kuti nyaya dzeuori dzinongoramba dzichingoitwa pasina munhu ambosungwa. Saka chidokwa dokwa chekurwisa uori kana kuti chekuda kugara upenyu huri pamusorosoro chakanyanyisa mune vashandi vehurumende. ndokusaka muchiona vakuitawo mapitse kana kuti makwikwi nevamwewo vakuru vari mushandira muhurumende. Saka kana pasina hurongwa hwakati chikiti kana chidokwa dokwa chinofanira kuitwa nehurumende chekupedza uori, nyaya dzakafanana neidzodzidzi tichangoramba tichidziverenga tichidziona dzichiitika, nekuti hurumende haina shungu kana kuti political will yatinogara achingotaura iyaye yokurwisa uori. Vanorwisa uori pamuromo chete kana kuti mumapepa, asi zvinenge zvichiitika pasi apapa zvakasiyana nenge zvichitaurwa nevakuru vehurumende.
Vanga vari vaAlois Chaumba vesangano reAnti-Corruption Trust of Southern Africa vari parunhare neStudio 7. Rimwe sangano rinomirira varimi reZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union rinoti varimi vose vekumaruwa pamwe nevemapurazi vari kushushikana zvikuru nekukwira kuri kuramba kuchiita nyaya dzekubiwa nekuurayiwa kwezvipfuwo zvavo zvikuru mombe. Mutungamiri wesangano iri, amai mai wePGT, vanoti mbavha dzemombe idzi dziri kuuraya mombe dzichitora imwe nyama dzichisiya imwe mumasango madziri kuurayira, vachiti dambudziko nderekuti kune vanotenga nyama iyi zviri nyore, izvo zvinoita kuti mbavha dziwane simba. Ngatinzwei vachitsanangura.
Dambudziko rekubiwa kwemombe idambudziko riri kushungurudza varimi vemombe zvikuru. Varimi vari kurasikirwa nemari zhinji pamusana pekubiwa kwemombe kumaruwa nemumapurazi. Chinonyanya kurwadza ndechekuti mbavha idzi dzinouraya mombe votora nyama vachisiya mabhonzo, matumbu nemaguru zvemukati, vozonotengesera vanobika mumadhorobha avo vanotenga nemutengo wepasi zvikuru, asi vachiziva havo kuti vari kutenga nyama yemombe dzakabiwa.
Zvii zviri kuitwa nemapurisa pamwe nevarimi kudzivirira dambudziko irori? Tichiona kuti riri kuramba richitekeshera, amai Jiti.
Mapurisa pamwe chete nevarimi kana vari mumabhizinesi emombe vana makomiti anonzi BAST, Business Against Stock Theft, aya anobatsirana nevarimi namapurisa kuchengetedza zvipfuyo. Dambudziko riripo ndeyokuti vamwe vedu havakoshesi kuvawo nhengo yemapato aya, asi ari makomiti anobatsira zvikuru panyaya yekuchengetedza zvipfuyo zvedu.
Tingati here mitongo iri kupiwa kune vanenge vabatwa vachiba mombe haina kusimba zviri kuita kuti vanhu varambe vachiba mombe idzi?
Mitongo iri kupiwa vapari vemhosva vezvipfuyo ndinoona yakakodzera kuva zvairi, nokuti ndinoona sokuti kuwedzera mitongo handizvo zvinoita kuti zvipfuyo zvisabiwa. Ndinofunga kuti zvimwe zvacho inyaya yokuda kupfuma nekukasika, nokuti vanoona sokurima riri basa guru rinotora nguva kuti vawane maretens. Vamwe vava neunyope hwekushanda, vanoona sokuti kuba kunoita kuti vararame.
Ishoko ripi ramungasiyira varimi nevateereri pane ino nguva takatarisana nayo nyaya yekubiwa kwemombe?
Kurudziro yangu kuvarimi ndeyokuti ngativei vigilant nekuchengetedza zvipfuyo zvedu. Tishande pamwe chete namapurisa, tibatsirane nekuteedzera mitemo yetrespassing, tichisosawo nzvimbo dzedu.
Vanga vari mutungamiri weZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union, amai mai wePGT, vari parunhare kumacheke neStudio 7. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vati tivabate nemuvhuro kuti tinzwe kuti nyaya dzekubiwa kwemombe dzakwira zvakadii kana kudzikira zvakadii kubva mugore rapera, asi vanoti mapurisa ari kuita zvose zvaanogona kurwisana nedambudziko iri.
Nyaya dzemombe dziri kuhongwa, asi mapurisa vari kuita mapatrol, mapurisa vari kudzidzisa vanhu mombe dzichengetwa sei. Ndofunga ndinokwanisa kutaura musimani kuti titi isusu nyaya idzi dzakakwira kana kuti kwete. Ndaona ripoti yedu yekupera kwegore.
Tiri kunzwa kuti iyo vari kuba mombe havari kuwana simba rekuba mombe nekuti vari kuwana kwekutengesera nyama kune vanobika munzvimbo dzakasiyana siyana dzinotengeserwa chikafu. Mapurisa ane zvaanokwanisa here kuita kuona kuti ivo vari kubika chikafu ava vatenga nyama kune mabhucha akanyoreswa?
Mazuva apera aya mapurisa akaita yatoti pachirungu maredzi kuvanhu vese vanotengesa masadza nzvimbo dzakasiyana siyana madhorobha akaita seHarare, Bulawayo, Dana Gwere, Masvingo nedzimwe nzvimbo, tikasunga vanhu vakawanda. Zvinhu zvatogara tichiita, tichaendera mberi tichizviita. Tinongokurudzira vanhu kuti ngavatenge nyama kumabucha ane mapenit, mabucha ane maresinis. Zinobatsira kuziva kuti wani wana vasotengeserwa nyama ine zvirwere here. Chepiri wana vasotengeserwa nyama yakabiwa here. Ndozvimwe zvatokwedzera veruzhinji izvozvo.
Tinonzwawo kuti kune makomiti anoitwa nevarimi vachishanda nemapurisa. Zvii zvamungaitawo kurudzirawo varimi kuti vange vachipinda mumakomiti akadaro iwayo?
Nzvimbo yega yega ine varimi kune mapurisa. Ngavatore mukana vapinde kumakomiti aripo iwavo. Zvinobatsirawo mukurwisana nenyaya dzekubiwa kwemombe.
Vanga vari mutauriri wemapurisa, Assistant Commissioner Paul Nyati, vari parunare muHarare neStudio 7.
Munguva yekushanduka kwezvinhu, apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Vateereri, nepfenyuro yenyu yamunofarira Studio 7 yava kuda kuparura zvirongwa zvitsva zvichange zvichitepfenyurwa nemusi wemugovera nemusi wesvondo. Tichange tichiburitsa nhau dzekumaruva nemusi wemugovera uye nhau dzakanangana nemadzimai nemusi wesvondo. Chirongwa chimwe chete chinenge chine maminitsi makumi matatu. Mune mazita here amungape zvirongwa izvi? Kana muine mazita munofunga kuti ndiwo anokodzera kupiwa zvirongwa izvi, titumirei mazita acho. Kana zita ramunenge matumira rikashandiswa, tinokupai mubayiro weredhiyo. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo, chamunopiwa naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7.
Chingamidza ine mufaro vateereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhu kadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanganya uye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Miriam Madziva Sibanda, avo vanova ivo mumwe wevapepeti venhau vakatanga kushanda neStudio 7 makore makumi maviri apfuura. Nepfenyuro yeStudio 7 yakasvitsa makore makumi maviri ichitepfenyura nezuro.
Tinozvidofadza kuti takatanga chinhu chakange chakanaka, chakwanisa kurarama makore saya tichikura. Nokuti ndinoiwe kana zva takatanga Studio 7 yanga isina mutsindo wayanayo iko zvino. Asi zvinhu zvinongofadzawo uchitarisa mashure katakabva masorero ataita nhau nekuzotumira nemaitirwo acho azvaakuitwa iko zvino. Aiwa, takabva kure. Asi zvinongoratidza kuti nyange isusu tirisu takatanga zvedu, imimiwo makazouya muchienderera mberi nebasa, muri kungoenderera mberi nebasa muzvakanaka. Uye mhepfenyuro iri kukura ichibatsira kutaurira vanhu vari kumativi mana enyika zviri kuitika nerimi dzavanokwanisa kunzwa, vachizvinzwawo ivo panhepfenyuro. Pane kungonzwa vatungamiriri chete, kazhinji ndo vanopiwa mukana yekutaura.
Mungati imi zvii zvanyanyosanduka pakutepfenyura kwamakatanga muchiita nezvamakuona zvaakuitika mazuva ano?
Ndofunga maitirwo azvaakuitwa. Ndinoyeuka mazuva atakatanga pantune yaya yanonzi pachirungu marekodha airema chaizvo, aida mabhatiri, aida madhiski acho, uye kuzogara pasi kuti unyore ugotumira. Tainge tisina masaisai kana kuti internet connection pachirungu, taitoenda kune ainzi maintenet cafe wotumira nyaya yako neemail, womirira kuti chigadzirizwe ikoko kuWashington yodzoka mai mia ozomhanya kuchienda kumba omirira kuti ufonerwe kugoita recording asi uchitarisa iko zvino zvizhinji zvinhu izvi zvaakukwanisika kuita parunhare mbozha nekuti masaisai aripo panhare mbozha ipapo saka ndinoona kunge zvareruka kana kutora vanhu vachitaura zvaakungoitwa zvese parunhare mbozha saka ndozvimwe zvinhu zvatirerukei izvozvo
tombotarisa izwi remadzimai panhepfenyura muri kuona rawedzera here kana kuti pane zvimwe here zvingaitwe kuti izwi remadzimai riwanikwe richinzwika
zvatikwirirei Marvelous asi pachi ne mukana wekuti izwi remadzimai riwedzerwe nekuti ukatarisa uwandu hwemadzimai uye kuti mukurarama ndo vane mutoro mukuru wekuona kuti nyika iyo inova inotangira mumhuri mhuri dzamira vana vadya vapfeka zvese zvakatarisana nemadzimai asi ukazoona kunoitwa mitemo inobata mararamiro edu madzimai hatisati tanyatsosvika pekuti tinga kwanise kunge tichikwanisa kuvandudza mutemo tiri tega tikati ngatimirei semadzimai tiri kuda kuti ichi chiitwe chinova chinhu chichiri kutoda kuti madzimai ashande pamwe chete kwete vari vega asi vaunze varume pamwe chete vavatsigire vaone kukosha kwekuti madzimai apihwe mukana wetaura zvavanofunga zvavanoona mararamiro avari kuita nekuti tinoti anoziva kuswina kwesangu ndiye akaicheka saka madzimai anoziva kuoma kweupenyu naizvozvo vane masolutions ekuti zvingagadzirikwe sei upenyu hugorerukira munhu wese
tomboti pane vamwewo vechidiki madzimai vari kufungawo kuita basa iroro rekupepetsa nhau ngavapawo kurudziro yekuti chii
kurudziro ndeyekuti mikana iriko asi inoda kuti unge uri munhu ari kuziva zvauri kuda nekuti miedzo yacho irimo yakawanda mubasa rekupepeta nhau udzvinyiriri hwatingati uya pachirungu sexual abuse iriko zvakanyanya zvinova zvinhu zvinofanirwa kuti munhu kana uchinge wati uri kuda kuita nhau unofanirwa kunge uchizviziva izvozvo abuse yacho inotanga pamashandiro amunoita nyaya dzaunopiwa kunzi unyore semudzimai unogona kuona unzivo haupiwe mukana wekushandawo panyaya dzinogona kunge dzichinzi kana riri pepanhau dzinoenda papeji 1 dziya
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje ini ndini Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington
tinotenda Marvelous iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu cheour lives upenyu hwedu nhasi tiine hurukuro nemurongi wemisangano mubato recitizens coalition for change uye vari mumiriri wemukobha mudare reparamende vaamos chibaya kuti tinzwe kuti vanga vachibatwa sei vari muusungwa
majonga mapatiro akatita kwaita kunge mabhanditi chaiwo kuita kunge vanhu vane mhosva hombe vakapara muno munyika zvakaoma ndingati musi watakasungwa takaenda nerori vanhu vachimiwe nemvura vanhu vachinyorova hazvina kumira zvakanaka taenda kumasales epaharare central haasiri kushanda ese hakuna mvura hakuna zvakare matele regai ndiende mberi ndichiti tazoenda kuHarare Remand Prison mukomajonga masels aripo anofanira kuti vanhu vagare vari 40 asi taigara takatsikirana sembeva dziri mumwena vanhu vari kuma 150-180 vanhu vachirara vakamira toenda zvakare kubva kuHarare Remand Prison toenda kumatare edzimosva motikari dzinoshandiswa dzofanira kunge dzine vanhu kuma80 asi taipinda tiri kuma200 mota imwe chete vanhu vachitsikirana zvakare vamwe vachifenda saka ndingati mabatiro ataita asi mabatiro evanhu vasina mhosva yavakapara taita kunge vanhu vakatoita mhosva inosisa asi pasina mhosva takapara mukomajonga
chii chingavaita kuti mufunge kuti maibatwa zvakashata tichiona kuti vasungwa vese vanenge vachingobatwa nenzira imwe chete
izvi chinangwa chevanhu ava madzinyangwa ndechekuti tinge tichidzokera sure nehondo yedu yeshanduko tinoidzokera sure kushandira vana vezimbabwe kuti vaone ramangwana rakanaka
Asire dhani ti mkoma wangu. Asi zoperi sure kutu munyikamwe meshandu kwenonza kudirilo. Munyikamwe meshandu kwenonza rufaro. Munyikamwe meshandu kwenonza urumende elano.
Toshika pa mosha ya maa mchipome rwaimi. Makatambira sei mosha yoi.
Chokutanga hari gani kukazirise mkoma jonga. Chonzi mosha ya papa hapana. Nekuti misangano ekuitira muzimba inobvumidzwa. Hakuna mutemo munyika yeZimbabwe unodzivisa vanhu vacho misangano yavo paprivate place, pamba ite private place. Hamutizi muzivise mapurisa. Saka hapana mhosva yatakapara. Vakapara mhosva ndeavo vakasungana vasina mhosva.
Asi kana muri kunzi mamwe nechinangwa chekukonzera mhirizhonga kuungana kwamaiita vachibaya.
Icho ndoo chinangwa chevakatisunga. Chinangwa chedu isusu chaangwa tokuita musangano wedu. Maitira tinongoita nguva nenguva. Chinangwa hatigoni kupiwa kuti mamuchikata chinangwa chakati. Nekuti musangano wedu hapana mhirizhonga yakaitika. Hapana mhirizhonga yangairipo. Saka iye akaraudza kuti vanhu vaungana apa vaitana mhirizhonga ndiani.
Tosvika panguva yamakazopiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso. Makanzwa sei mushure mekunge mapiwa mutongo iwoyo kuti mubvise mari yechibatiso?
Chekutaura kwandaita chokutanga ndechekuti handigoni kana tigoni kufara chikonzero chiri chokuti hataifanira kumbosungwa nekuti hatina mhosva tatakapara. Saka takatogumbuka kuti mapurisa aya nechihurumende chacho vakatotitamisa kunotigumbura nokuti zvavakatiitira hazvaifanira kumboitika. Isu hatina mhosva tatakapara. Saka hatigoni kufarira kupuwa mutongo wekunzi ndaya kudzimba kamusina mhosva yamapara. Zvokazvizitangwe zvinovano yeZimbabwe kuti misangano yemudzimba hainei nepolisi clearing. Inobvumidzwa. Naizvozvo hataifanira kumbosungwa mukoma jonga.
Kana muchitimi mamusingafaniri kunge muchimbosungwa, muchateedzera here zvakatarwa nematare kuti munge muchienda kunozvipira kumapurisa sondo rega rega nezvimwe zvese zvakadaro?
Zvose izvo tinotevedza, asi mutemo wenyika unotibvumira kuti kana mukange masungwa zvichiri pamutemo zvisina tarukano, munotendedzwa kusungisa kana kusunga uyo wacho anenge akusunga mutemo mhosva yamapara. Saka zvose tichateedzera. Ichaka nguva ikoti aiwa vakatisunga hatitina mhosva yatapara. Tikaitwa inonzi unlawful detention, tikagara mukati isina tarukano, tichateedzera mutemo kuti vanhu ivavo vaite brought to justice.
Tonzwawo kuti kune nhengo dzakabata chirwere checovid-19 dziri muusungwa, dzakakwanisa here kunge dzichiwana kurapwa kana mishonga?
Sezvamunongoziva kaku, ine hama yedu yakabatwa necovid ndeyezvematsanangura kwataigara nemagariro anoita kuti pave nokutapuriranwa kwechirwere checovid. Akupindura mvunzo yedu, hakuna mishonga iriko. Vavhuru vakapinda nyoka. Hurumende yatadza. Taanangoita kugona kuti vana veZimbabwe vafare kuti aiwa vatamisa. Chitorai mimi nikaende mberi mumukamire nebudiriro nione musaro muone hurumende yevanhu.
Manga makateerera kumurongi wemisangano mubato reCCC uye varumiriri vemukobha mudare reparamende vaAmos Chibaya muchirongwa chedu upenyu hwedu. Munhau dzemitambo. Vanotungamira mitambo veSports and Recreation Commission vanoti vaisa chikumbiro kuhurumende kuburikidza nebazi rezvemari kuti ipe mari kuzvikwata zvenhabvu zvenyika zvemaWarriors neMight Warriors. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Sachigaro weSports and Recreation Commission maGerald Mlotshwa vanoti vane chivimbo kuti chimwe chavo chichanzwiikwa zvichitevera ruyamuro rwavakawana apo maWarriors akaenda kuAfcon gore rapera.
Football at national level, that is the Warriors, the Mighty Warriors, should be funded, you know, from the treasury. That's our recommendation, and then it's for government to act.
Takakumbira kuhurumende mari kuti vabatsire maWarriors, asi tichi takamirira kuti tinzwe kuti vachatipa here kana kuti havasi kutipa.
Vamunotywa vanotora kuda kuti Zimbabwe itevedzerewo zvinoitwa nevekune dzimwe nyika, uko hurumende dzinopa mari kuzvikwata zvenyika apo zvinotamba nevekune dzimwe nyika. Vamunotywa avo vanove zvekare mukwasha wemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanoti vari kutarisira kuti panosvika musi wa31 kurume gore rino mapazi ese ezifa anenge aita sarudzo votanga hurukuro neFIFA kuti Zimbabwe idzorwe munhabvu yepasi rese. Zimbabwe yakadzingwa munhabvu yepasi rese zvichitevera kupindira kwehurumende munyaya dzeutungamiri hwenhabvu. Izvi zvakauya mushure mekunge SRC inove bazi rehurumende yakadzinga basa bhodhi reZIFA raitungamirwa navaFeoton Kamambo. Nengo yeWarriors Friends Club vaPhilip Regede vanoti danho ratorwa neSRC iri rinofadza, asi inofarira kutanga yagadzirisa zvakadzikisa Zimbabwe munhabvu yepasi rese.
Izvo tinonzwa tichifara chaizvo kuti vanenge vakupohwa mari, asi tine rimwe dambudziko ratinaro rekuti kuti hurumende iyoyo at the same time vakaita kuti vavharise vakomana kuti varegere kutamba maInternational Games. Saka zvinhu zvekuti kuti vape maWarriors mari vasingatambi maInternational Games ndevapana, towadawo futi kuti vapana ivo vangachiwana exposure yekuti vaenda vachinotamba bhora kunze. Inezvi takangovharirwa tiri mukati, saka hatisati taziva kwatiri kuenda so far.
Okuwo mutsigiri weDynamos vaKennedy Tatenda Gova vanoti danho ratorwa neSRC iri rinofadza.
Ndotenda hurumende because it's an improvement kumaplayers edu. Mukupiwa kwavanoita mari ndoshungu dzavanoitawo mukurambo wavachida kutambirawo nyika. Uyezve tinotenda nekukuriridza hurumende kuti irambe ichisponsor maWarriors edu nemamighty Warriors kuti bhora rirambe richienderera mberi.
Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvemari muzvinafundo, Mutuli Muve, kuti tinzwe divi rehurumende panyaya iyi. MaWarriors akapedzisira kutamba nedzimwe nyika kuAFCON 2022, uko vakapedza vari pasi pasi mugungano raisanganisira Guinea, Malawi neSenegal. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Zvino tokupai mashoko abva kwamurimi vateereri ari pamusoro pekusvitsa kwakaita Studio 7 nezuro makore makumi maviri yaparurwa.
PaStudio 7, paStudio 7 mamuka sei munotaura mukuma japera ngwe yandiri kuno kuSouth Africa papendo. Chiti makorokoto makorokoto pane fenywe vanhu nefenywe yeStudio 7. Tinoti dai musipo tingadai tisingazivi zvinoitika munyika, makatikoshera. Rambai makadaro, rambai makadaro neunyanzvi hwenyu. Tinokunzwai tiri kuno kuSouth Africa, tinokunzwai tiri kuZimbabwe, tinokunzwai chero kwatinenge tiri. Makatikoshera, tinokutendai vana mukoma Jonga, vana mukoma Blessing nevamwe vose vana Gips Dube nevamwe vose nevose vakafoma Studio 7, tinokoketedzai. Chiri chishuviro changu ini zvangu ndechekuti dei yawedzera nguva yekutefenyura naudzitire dei kana kuti dai yatefenyura zuva rose tingafara zvikuru. Ndinotenda.
Makadiko yeStudio 7, isu tinongoti makorokoto makorokoto, mwana ari kukura. Haa, tinotenda nenhau dzenyu vana mukoma tananoka hwande. Haa, ndinonakidzwa nenyu dzenyu dzamunotipa. Haa, munotigonera mese, handingakupedzei nemazita. Makawanda veStudio 7. Shure yangu ndinongoti emawanawo muzinda muZimbabwe, mavako muzinda wenyu muZimbabwe weStudio 7. Haa, nonga dzine dzakunyisa kuindeka mamurwa mangoma muchimhosera mirwa mangoma. Nonga zvine zvadzora ndozvandinongo kunamata kuti Studio 7 yawanawo muzinda muZimbabwe. Ndinotenda hangu, ndini Peter Chwara.
Makorokoto makuru kuStudio 7, kuti masvitsa makore makumi maviri murimo mundima yebasa rokushandira nyika yedu yeZimbabwe, rokushambadza nhau musina divi ramunorerekera asi makazembera pabango roumhizha hwenyu hwokukusha nhau dzezvinoitika munyika.
Tinotenda vose vatumira mashoko ekukorokotedza Studio 7. Anokuunikai nemufaro, ndini Jonga Kandemiri, ndokusiyai mina Gaino kumedisaidi.
kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngithatha ithuba lokubonga uJonga Kandemiri osiphathele indaba ngolimi lwesishona. Ngiyalemukela mthwakazi omuhle ngomgqibelo mhla ka 28 kaZibandlela 2023, igama nguGaino Kumede Saidi. Endabeni zethu namhla.
Umba isenzanana sila abantu abangocepheshe kakhulu isebenzi kahulumeni ukuthi ziphenyisise kwenzela ukuthi zingithe okuyikho okwenzakalayo okungincedisa ekuthatheni izinqumo ezingakho.
Umphathintambo wogatsha olubona ngezomkhathi kanye lokwethekelelwa eZimbabwe umnumzana Ngqobizitha Mangaliso Ndlovu usebumbe ikomithi ezasungula uphenyo lwenkokheli yeZimbabwe Tourism Authority ukuhlolisisa kumbe kulenkohlakalo eyenzakala kuyo.
Izilimo ezinjengomumbu, hayi sekuchile sibilise kumhlophe nge masimini, sekuchile. Simadolo zima, kasikwazi ukuthi phoke abantwana sizobathini.
Izakhamizi zeningizimu yemandebeleni sezidlela evalweni kulandela ukungani kuhle kwezulu, kuhlangana lokuchisa kakhulukazi kwelanga osokuchiye izilimo emasimini zichile. Kuhlelo abaculi bethu namhla silomculi werumba uChristopher Mazolo Ncube ehamba leqembu lakhe le Manza Mnyama Sounds. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela kulumsakazo. Umphathintambo wogatsha olubona ngezomkhathi lokwethekelelwa eZimbabwe umnumzana Ngqobizitha Mangaliso Ndlovu ukhiphe umbiko ngolwesihlanu esithi usebumbe ikomithi yabantu abahlanu ezasungula uphenyo lwabakhokheli beZimbabwe Tourism Authority, iZTA Board. Ikomithi le iyabe ikhokhelwa ngumnumzana S. Masanga ongunobhala kugatsha lukahulumende lwePublic Service, Labour and Social Welfare. Ndlovu uthela nxa kukhona akusolayo lokho akutsho ukuthi kulenkohlakalo ethe yatholakala kumalunga akhokhela iZTA. Uthe okwamanje ikomithi le izaqhuba loluphenyo ihlolisise njalo ibuthanise ubufakazi yabe ibutholile ibisimethulela umbiko wayo ogcweleyo ngemva kwalokho. I-Studio 7 ixoxe lomnumzana Ndlovu ngalolu daba.
Okwenzakalayo ukuthi nxa kulokusolelwa ukuthi kukhona okungahambi kuhle kakhulu ekuphatheni impahla kaZulu, indlela elula esemthethweni njalo epha wonke umuntu amathuba okuthi azwakale kakhulu indlela elandela yona le ukuthi ngiyaumba isenzanana sila abantu abangocepheshe kakhulu isebenzi kahulumeni ukuthi ziphenyisise kwenzela ukuthi zingithe okuyikho okwenzakalayo okungincedisa ekuthatheni izinqumo engakho. Kuvamile ukuthi into umuntu angasola usethe thatha amanyathelo engakayenzi kuphela, kodwa umthetho wethu usacile ukuthi kuqakathekile ukuthi into enjengale kube lo phenyo oluthethayo. So ke masengizile ukuthi kule zinto ezingabe zisenzakala ngendlela engephemthethweni, nasengibona kuqakathekile ukuthi siwulandelele lo mthetho. Ngifake ithimu engibona ngani izakwenza umsebenzi ngendlela esezingeni eliphezulu sole ukuthi iqiniswe kuyini.
Ngobani bona abazabe besenza lolu phenyo?
Baphumile kugazethi, kodwa obathungamelayo ngenjeningamhamba ngumabhalamijikelele permanent secretary, not the secretary general, permanent secretary oweministry ekhangela i-public service, labour and social welfare, ubaba uMasanga. Nguye ongumgcinisihlalo owekhomitileli bhatike abaningi kakhulu ngama-chief director kwamanye
kungathi iqembu le-anti-corruption lalo liyabe liphatheka kuphenyo lolu.
No, nxa babe-anti-corruption besolela ukuthi ile-corruption eyenzakeleyo
bayenze uphenyo lwabo oluhlukileyo mabe esolele ukuthi kule-corruption. But mina mangithole ukusolela ukuthi kule nto engahambanga kuhle ku-department engaphansi kwami or ku-parastatal engaphansi kwami, ngilo mlando wokuthi ngirisheshe ukuthi kwenzakeleni, ngilo mlando wokuthi maze ngizeqiniso iqiniso litshengisa ukuthi kakuhambanga kuhle ngibe lamanyathelo engiwathethayo ngokusemthethweni. Okwakhathesi angifuni ukuthi ngithi mina kukhona okungahambanga kuhle, hhayi kusaseyikusolela esiza kuncediswa laba abantu abazayenza uphenyo esikhangelele ukuthi into abazayenza ngeneseshana esimali.
Umnumzana Ngqobizitha Mangaliso Ndlovu ngumphathintambo wogatsha olubona ngezomkhathi lokwethekelelwa eZimbabwe esixoxelayo ekobulawayo. Isikhulumeli samapholisa elizweni jikelele u-Assistant Commissioner Paul Nyathi uthe amapholisa aseqale uphenyo lwesikolo se-Dominican Convent eHarare ngemva kwencwadi ebijikeleza enkundleni zokuxhumana okuthiwa yalotshwa ngumbalisi omkhulu waleso sikolo ilandisa ukuba kulenani labantwana abayisitshiyangalombili 8 asebexotshwe kuleso sikolo ngoba betholakale bethatha njalo bethengisa izidakamizwa. Sizweni uNyathi echasisa kabanzi ngalolu daba.
Into efuna ukuthi sichasise, abe-Dominican Convent awazange bafake i-report kumapholisa. Amapholisa abapha ngokubona incwadi leyo ihamba kuma-social media pages. So izolo amapholisa abahambe isikolo bakhuluma lo-headmistress labanye amathishala bahamba labo i-Harare Central ukuthi senze ama-investigation. So sikhuluma kunje amapholisa basenze lokwane sithi thina ama-investigations. Iningi eliningi sizalitshela ngokuhamba kwesikhathi.
U-Assistant Commissioner Paul Nyathi isikhulumeli samapholisa elizweni jikelele esixoxelayo eseHarare.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela nampa wafube mbula.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe.
Kuhlelo lwezemaphandleni namhla izakhamizi zeningizimu emaNdebeleni sezidlela evalweni kulandela ukunganikuhle kwezulu kuhlangana lokuchisa kwelanga osokuchiya izilimo zichile emasimini. Lokhu kuza ngesikhathi iningi kulesi sabelo lidinga uncedo lokudla kulandela ukuswelakala kwezulu njalo nyakenye okwabangela ukuthi abantu abambalwa baswele imvuno. Abogatsha lukahulumende lwezokulima bathi isimo sibi kakhulu esiqintini seGwanda laseBeitbridge. U-Albert Ncube usipha lolu daba.
Wasaphethe isihlalo somqondiso wezokulima esabelweni sezansi emaNdebeleni, umnumzana Mkhundulelwa Ndlovu uthi umumbo olinywe lapho izulu lisewula sutshile kulesi sabelo njalo sebethembele ukuthola isivuno kolinywe ekugcineni. Uthi ngaphandle komumbu ezinye izilimo ezigoqela inawuthi zikhula kakuhle. Ukuswelakala kwezulu kumaviki adlulileyo sekuthiye le nkomo zisengozini yokucuba ikakhulu eziqintini zeGwanda South leBeitbridge. Umnumzana Thembinkosi Nyathi obhethele eGwanda South uthi isimo sibe emasimini.
Izilimo ezinjengomumbu hayi sekuchile sibilise kumhlophe nge masimini, sekuchile simadolozima kasikwazi ukuthi phoke abantwana sizobathini kulomnyaka. Le mpupu vele stolo lapha siqalisile ukuthi ikhuphuke intengo yakho.
Unkosikazi Gladys Moyo oyisakhamuzi semawane phansi kwenduna uNhlamba uthi bazabulawa yindlala lonyaka.
Vela kulaa nto esizaphuma siyiphethe, indlala izasibulala, izinto ziyadura, konke umpuphu bakhwelile, asikwazi vele ukuthi siyenzeni.
Amazwi la agcizelelwe ngumnumzana Tebondo oyisakhamuzi eludumba eBeitbridge la odi sebelahle ithemba lesifuno esihle.
Malinganani malilanani kube kathesi seliphuzile, izilimo eziningi sezitshile kwesizamile ukulandela sakuxwayisa kodwa hhayi khanye izulu lehlule konke chile masimini balushwana nje ngoba kumele lapho kodwa ukhangela kumkhathi siyabona ukuthi ukhathi lokusala uwoma
ukhansila kawa 12 egungwe umnumzana okediso linyane uthi akulanto enhle masimini
isimo sibi sibili haya akulalutho mabela chile kuchile last week besegwanda sedawotile osikhuluma ngendlala naleyo ukuthi ukudla kumele kutholakale but akulalutho akulakudla ejempini
uthi ngaphandle kwezilimo izifuwe kakhulu inkomo zilakho ukucuba ilobanini
chile akulalutho egangeni womile enkomeni hayi enkomeni lakho kubi isimo sakhona asikurayithi so
abogatsha lezokulima bakhuthaza uzulu ukuthi ahlakule emasimini ukuze alondoloze izilimo zakhe inhlanganiso yamazwe omhlaba enakekela uzulu ohlaselwe yindlala e-World Food Program ithi abantu abafika bhoso ezigidi eziyisithupha 5.7 million badinga usizo lokudla kuleli ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisemaname eGwanda South ngu-Albert Ncube.
Sibonge u-Albert Ncube ngohlelo lwakhe olugxila kokwenzakala emaphandleni. Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba, lezifiso zekusasa enhle, kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Kumsakazo we-Voice of America, silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America, silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo. Okwamanje sesidedela usithandekile emhlanga esipha uhlelo lwakhe oluqondane lokubhekane labesifazane empilweni.
Namhlanje kuhlelo lwethu sicubungula eziphathelane nomnotho welizwe lokuthi uthinta njani abesifazane. Asizweni umhlonitshwa wethu ezibetha ngegama.
Mina okhuluma lami kubandla lami engizibe i-MBCC ngumkhokheli wabomama okuthiwa sithiwa National Chair Women ngizisenet ngimele iBulawayo Metropolitan. Igama lami elisesithuthini nginguDorothy Moli Ndlovu. Kodwa abantu abaningi unganikiza ngalelo gama dandekile abangazi. Ngiyaziwa ngokuthi ngugonyeki wakoBulawayo. Thina njengabesifazana be-MDCT esikhangelane lakho kakhulu nxa sesikhangele zomnotho. Umnyaka uyaqala sithandekile. Abantwana baye ezikoleni. Ezikoleni lapha kulezinto eziningi esezatshintshayo. Ukubhadala ngeyusa. Iyusa akulamuntu oliholayo lapha eZimbabwe. Babili bathathu abangaliholisa. Uthole ukuthi omama bathona imini yonke belayinile. Angabhadala kule ilayini yeyusa. Ayibhadala futhi kulayini ye-RTGS. Ilanga lonke umama uyatshona engenzanga lutho kubathi impilo yakhe isematamatisini, impilo yakhe ise-flea market, yikho lapho athola khona zona lezi mali. Kube nzima-ke futhi ukuthi khathesi usukusela kulo Bengula Street ma usazi iZimbabwe uziyofika kuparenyata empinyeni kwedorobhu. Kufoliwe ngamatamatisi, kufoliwe ngama-flea market, wonke umuntu uthengise ulude, wonke umuntu uthengise idelele, wonke umuntu uthengise iflawa, uthengise i-cooking oil. I-computation yangikhona khonapho ukuthi lawo uzuthi susuyajayise uthi sengithengele lami engxenye kwapho uyakuphethe engxenye $20. Uzaphi nje uyishefu nefuthi ugade ngayo sobuyela emuva, aphinde ugade ngayo sozisento. Ngoba yena imisebenzi akula, msebenzi sithandekile akula,
Kulona leyo uhlelo siyake sikhulume lo mphathi ntambo kahulumende obona ngeziphathelane labesifazana. Yena uthi uhulumende ulenhlelo eziphathisa omama. Ungathi kulosizo yini abesifazana abalutholayo?
Hayi, iqiniso lihle njalo kalibulali. For example, ngingakunika mina i-example yeZimbabwe Women's Bench. Mina ngokwami ngingummeli wabomama ePhalamende, ngingumkhokheli wabomama enhlanganisweni yami MDCT. Kumnyaka ophelileyo ngiyabona ngihambise omama aba-more than 700 ukuthi bayebhalisa. Ngihamba labo babhale bafila amafomu. Uthe kabavula ama-bank account, bawavula ama-bank. Lanamhla lokhu kunje sithandekile, akulanto leyedwa okwazi uzulutho ebhenki lakhona khona lapho. Ngike ngaze ngabuza futhi lami khona ngabe ngisephalamenti ukuthi kanti ibhenki leli lincedisa njani. Kwathiwa khona hhayi ukuthi kade ngingakahleli indlela zemali. Ngeqiniso kodwa ukuthi ngeviki yesibili kaFebruwari sizabe sesihlelekise ukuthi laba abaphathi ntambo sibabuze weda sibabuza ngendlela le yokuthiwa ngama-questions without notice kumbe ngama-questions with notice. Bengilindele ukuthi nxa siceda lindaba ye-delimitation ngezise kuthi ukuthi kanti kunceda abanjani babake befokeni abancedwayo.
Leyo bekuyingxoxo lo nkosikazi Dorothy Molly Ndlovu owazakala ngokuthi ngugonyethi wakobulawayo, yena engumgcini sihlalo wogatsha lwabesifazana kubandla le-MDCT njalo engusenator wakobulawayo. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo. Lilami usithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.
Siyabonga sithandekile Mhlanga ngohlelo lwabesifazane. UChris Gande uselandela ngolwakhe uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba.
Lingali tshona njani zulukandaba? Siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo mnumzana Angliston Sivanda ocubungula ezombusazwe. Sihlaziya udaba lokwabiwa kwezigaba zokuvota i-delimitation.
Bona kuyinto emangalisayo nje ukuthi amabandla wonke asola kukhombisa ngokusobala ukuthi kukhona okunuka santungwana. Abezanu PF bayakhalakhala, bayacabangelana, bayasolelana, bayasola inhlanganiso ekhangela ngezokhetho iZimbabwe Electoral Commission. Abe-TPC labo bayakhalakhala, abanye labo bakhalakhala ukuthi bangabe beqibe beqile bezelwe. Sasithe eBoreni nxa kudlala inguqu ungabona wonke umuntu ekhala kutsho ukuthi kukhona okukhona okungabe kuqondile. Mhlawumbe kwesinye isikhathi urefuli uNompembe angabafeki kakhulu amabandla ngoba abantu sebejayele ukwenza into zomgunyathi lokuqilibezela. Omunye uyabe sebona ngani iqembu lakhe qilibezelwe. So kukhombisa futhi ukungahlaliseki komumo lokungathembani kwabantu beZimbabwe engisingathi ngesilungu yipolarization. So ukuthi lanxa wenze kuhle kangakanani endaweni ezinjengeZimbabwe ele polarization esingayibeka ngekuselibala esiNdebele uyasihlala usolwa nje. So yikho kudala ukuthi kube lokukhonona ngama emabandleni wonke omunye lomunye ebona ngazana ukuthiwa uqilebezelo.
Ngokubona kwakho uhlelo lolu lo delimitation lungaba lwenzwa ngendlela yokuthi kugqilibezelwe na kukhetho oluzayo kumbe kwayenziwa amaphutha nje kuphela.
Angiboni ukuthi iZimbabwe Electoral Commission iyenze amaphutha la akhona asolwa ngabantu bonke behlose ukwenza njalo, ngoba khonoku ukuthi abezana PF bakhalakhala, abeTPC bakhalakhala, lalabana labo bakhalakhala, lengcwethi lazo ziyakhalakhala, kutshengisela ukuthi bebengayenzi lawa maphutha bejonge ukudonsela ingubo kolunye uhlangothi. Ngamaphutha angayenziwe mhlawumbe ukuthi sikuthi i-capacity, ukuswelakala kwe-capacity, i-capacity challenges, mhlawumbe kunye ngamaphutha abe siwabona ngani ngamaphutha kodwa bekungelanto abangayenza njengakobulawayo. Kade kungelanto abantu beZimbabwe Electoral Commission abangayenza ngaphandle kokuthi benze konkhana abakwenzileyo, bebhoda, bekhekheleza, bengenangena ngapha bedinga ukuthi ama-constituents abe labantu, ngoba abantu bakithi kobulawayo inani labantu ababhalisileyo ukuvota bekwezindawo amanye ama-constituents abengasaphumi. So basebesenza khonokhana kube bekhekheleza, bepheceleza, bebhoda ngapha bedinga ukuze inani ama-constituents ethu asale elishumi lambili. Otherwise ngamanye amagama alubana kabenzanga khonokho abakwenzileyo, alubana eBulawayo isele isilama-constituency angu-10 kumbe angu-9. So khonalokho kwenzeka ukuthi abantu babone ngazani ukuthiwa into kazihambanga kahle. Bese kusiba labanye abezombusazwe abacabanga abamabandla ababona nganzani ukuthiwa alubana ikumiswe ngendlela ethile, bona babezaba le advantage. So kuningi okuhluka umsindo okhona kahle kahle awulani lokwehluleka kweZimbabwe Electoral Commission, kodwa ulokwenza lokungathembani lomlilo okhona engithe mina ipolarization ngaphambilini, ukuthi akusathi akuthenjwana omunye lomunye la ubefisa ukuthi ngabe kwenziwe ngentando yakhe. Bese kusiba khona amanye amaphutha asiwathi thina the technical and administrative, engicabanga ukuthi iZEC isengabuyela iwalungise abangawenzanga ngabomo. Ngicabanga ukuthi lokho kuyalungiseka qhutshekelwe phambili.
Lo ke bekungumnumzana Angliston Sivanda ocubungula ezombusazwe ebesixoxa laye kuhlelo Liphuma Lendaba Litshone Lendaba. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye. Lila.
Siyabonga Chris Gande ngohlelo Liphuma Lendaba Litshone Lendaba.
Balaleli baka Studio 7 liyaziswa ukubana umsakazo wenu uzasungula inhlelo ezimbili ezintsha ngomgqibelo langesonto ntambama. Lezi nhlelo zizabe zikhangelisisa ukubhekane labasemaphandleni ngomgqibelo, kuthi ngesonto zihlolisise ukubhekane labesifazane. Inhlelo lezi ngezemizuzu engamashumi amathathu. Ngakho ke sicela lina balaleli lisincedise ukukhetha igama lalezi nhlelo. Olwemaphandleni noluphathelane lendaba zabesifazane. Sicela lisithumele lawo mabizo enhlelo kunombolo zeWhatsApp ezithi +1 202 465 0318. Ngizaphinda njalo +1 202 465 0318, kumbe ekhasini lethu ele Facebook kuVOA Ndebele loba ebulenjini ku-www.voaindebele.com. Uzasinika amabizo asekelwa ngumuntu wonke uzathola umvuzo owe radio encane.
Siziphethe ngohlelo abaculi bethu. Namhla silomculi werumba odabuka eCholocho emaguswini uChristopher Mazolo Ncube ehamba leqembu lakhe leManzi Amnyama Sounds. Lapha baphethe ingoma zakwezimbili ezintsha. Untunkamili Nkomo weStudio 7 usipha lolu daba.
Kuzwa abantu 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 k
Kuyaliwa esikhosweni amazimbangwa.
Ingoma yakuqala ithi ukuba yisangoma, kuthi esibili yona ithi baqapheleni. Nango uChristopher Mazolo.
Ingoma le eyinye ethi kungcono ukuba yisangoma, kusho ukuthi ngiye ngabheka okwenzakalayo esimeni sabantu abathi basizwe abasiza abantu, bayabasiza kodwa kubuye kube khona ubugebengu abenzayo, ngoba uthola abantu bethu basiza abantu kodwa begcine sokubana bafundisi noma baprofiti abadlungula abantwana.
Kule ethi baqapheleni ukhuluma ngani Ncube?
Lana ngikhuluma empilweni uyathatha umuntu uphila naye, umuntu uthola ukuthi uyakucindezela, or noma umuntu uzitshela ukuthi umndeni wakho noma uyifamily yakho, uthola ukuthi kukhona akwenzayo ongakuthandiyo or okucindezela wena ngokwempilo.
Abalandeli ubachiyela aphi amazwi?
Kubalandeli bengithanda mpela ukuthi kaba support besixhase kakhulu mpela emculweni, kakhulu enyaweni lwakithi lwasesikhalangeni lasesindebeleni mpela, ngoba yiwo umculo esesiwukhangelele kakhulu ukuthi yiwo umculo esinawo besithengela amasidi ukuze ukuthi phela sikwazi nathi ukuthi sikwazi ukuyarekhoda sikhiphe izingoma, bengathengi lawa ama-pirate ama-10-10 lawa.
Siyabonga Ntungamili, namhla ubesiphathele umculi uChristopher Mazolo Ncube ophuma eTsholotsho ehamba leqembu lakhe leManzamnyama Sounds. Singakehlukani isihlobo, nanzi ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela umphathi ntamba ogatsha olubona ngezomkhathi kanye lokwethekelelwa eZimbabwe yomnumzana Ngqobizitha Ndlovu. Usebumbe ikomiti ezasungula uphenyo lwenkokheli yeZTA. Sesiligqiba lapha uhlelo lwethu olivalelisayo.
Ngokulalela kwenu asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.